Dare reparamende nasi ratanga kuzeya birire mutemo wekuvandudza mutemo weReserve Bank of Zimbabwe Act kuti mabond notes arambe achishanda zviri pamutemo. Gore rapera mabond notes akaparurwa pachishandiswa mutemo wechimbi chimbi unodzikwa pachishandiswa masimba emutungamiri wenyika kana kuti Presidential Powers Temporary Measures unoshanda kwemwedzi mitanhatu chete. Vanokokera bato rinopikisa MDC team dare reparamende Innocent Gonese vanotsanangura kuti sei biri iri riri kuuya kudare mabond notes acho atotanga kushanda kare.
Isisuka tinenge tichida izvi pakushanda kuri kuita mabond notes kwakashandisa inonzi Presidential Powers Temporary Measures Act inongoshanda kwe-six months. Zvinotika mushure ne-six months mutemo iwoyo wePresidential Powers unenge usisashanda. Saka vachina masa vari kuudza mubhiri kuti rizoramba richishanda kuendera kumberi.
Vagonese vanotiwo sebato pane zvakawanda zvavasiri kutenderana nazvo pakuparurwa kwemabond notes. Vahusen vatiwo semaonero avo mabond notes imari. Asi kubva zvatanga kushanda mabond notes, maraini mabhanga anonzi ave mashoma sekutsanangura kwemutedzeri wemukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Ngatiti blessing mabond notes yakova medium of exchange. Nhamo chete iripo panyaya yebond note nderekuti harigoni kuti ritenge maimports. Saka isusu tichi importa zvinhu zvakawanda zvatinounza muno munyika. Tinoda foreign currency inogona kuita izvozvo. Ndo chete disadvantage yamabond notes. But for local transactions, zviri kufamba zvakarurama zvikuru.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi, Dr. Prosper Chitambara, vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Of course, asi kupedza dambudziko remari, nekudambudziko remari tingati pachirungu ite systemic problem iri kukonzereswa nemamiriro ezveupfumi. Hasi kuwana maexports akawanda, hasi kuwana investment yakawanda iri kupinda munyika. Uyo nenyaya yeinformality iriko yekuti 95% yeeconomy iri informal. Zvikureva kuti mari zhinji iri kusekuleta mumainformal channels, haisi kupinda mumaformal channels. Saka idambudziko makaona even nyika yakaita seindia yanga ichitarisanawo nematambudziko yekushomeka kwecash muformal system. Zvachikonzerwa nekuti informal economy kuindia yakakurisisa. Uyo hatina maincentive aripo mubanking system yedu inoita kuti vanhu vakawanda vange vachida kusiya mari kana kuti kuvhura mabank account uye vachisiya mari mumabhanga. Macharges edu ekumabhanga akanyanya kukwira zvakanyanyisisa.
Nyaya yekushomeka kwemari yekunze yave kupa kuti vamwe vemabhizimisi varambe kutambira mabond notes kana maATM cards vachiti vanoda dhora rekuAmerica chete. Asi vanhu ava vangamanikidzwe here pamutemo kubvuma mabond notes? VaHussein vanoti hazvikwanisike.
I think ipapo kungotaura chete. Nekuti vamangudi apa vakabudisa mabond notes vakataura kuti munhu ari akasununguka kutambira mari yaanenge achida haamanikidzwe kutambira mabond note. And iyezve mutemo yacho haipo yekuti ukaramba bond note yacho unosungwa. Haipo.
Saka ukaramba hapana zvaunoitwa panguva ino?
Nguva ino hapana zvaunoitwa. Haizi an offense kuti urambe bond note.
Mabond notes akaparurwa mukupera kwegore rapera mushure mekunge nyika yaita dambudziko rekushomeka kwemari.